Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 19th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo. And tonight, we are looking at voter registration, which started across the country yesterday. Have you registered yet? Do you even intend to? Well, that question should not even arise, because you do not have the right to disenfranchise yourself. Well, maybe you do, but we don't encourage it. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077. We are streaming live, of course, on Facebook at VOA Live Talk, and on our three websites, as you would know by now. The address is www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, as well as on www.voandebele.com. Voter registration entered day two today with recurring problems being reported across the country. We have people on the ground who will explain that. But first, here are some of the questions we are asking tonight. Have you registered yet? Have you heard where the registration centers are? Do you know what you need to produce so as to be able to register? People in the rural areas, especially where information can be scarce, you have to pay attention. Remain tuned on Studio 7. Lichona njani isapho leZimbabwe ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oluqale endaweni ezijeneyo zelizwe izolo. Kulenkinga ezithize ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwemitshina, ukuswelakala kwama-polling stations ku-system lokunye okunenginengi. Bakhona asebeke bahlangana lalolu daba abaku-ground esilabo kuhlelo lamhlanje bazachasisa ukubana kuhamba njani. Khona ngapho emaphandleni iyafika na imbiko yokuthi lingaya ngapi ukuyabhalisa kahle kahle. Ithiyani indlebe ku Studio 7 lamhlanje, qhubekani elilalele silabo abazachasisa khonapha kulolu hlelo. Kwazwayi waterere kusangana uku muchirongwa chenyu chirongwa The Connection. Nasi tiri kukurukura nenyaya yekunyoresa, yechirongwa chekunyoresa vavoti. Icho chakatanga kunzvimbo dzakasiyana siyana zenyika nezuro. Pane zvimingapinyi, pane matambudziko nechirongwa chebiometric voter registration. Vamwe vachiwanikwa kuti mapolling stations haamo musystem. Uyezve vamwe vachichema-chema nekuti ma biometric voter registration acho, system yacho, mapikicha haazi kubuda mushe, akawana matambudziko acho. Vachange vachitiudza zvakawanda vatinavo nhasi muchirongwa vambosangana nedambudziko iri. We also have some of the young people, because this show is about young people, we are heavily biased towards young people. So we have a number of young people who were, you know, recorded by our stringers on the ground explaining after registering yesterday and today what they had to go through. Before we go to our guests, let's take a listen. Those who are watching Facebook, take a watch.
Visiting for the first time, because previously I didn't have the chance because of other COVID with educational equipment. It made it difficult for me to come and register to vote. But since this new drive has been initiated, I thought it was best for me to come and register to vote so that we can also contribute our voice as a young person.
I'm just exercising my right as a citizen of this country. I believe we have got a part to play, especially as the youth of this country, especially determining the future of the next generation is concerned.
Those were some of the young people who were captured by our reporters on the ground after registering to vote yesterday and today. And going to our guests, we have on the line Maureen Kademaunga, coordinator of the Women for Women Zimbabwe, which is one of the organizations that have been really in the forefront of encouraging people, especially young people, to register to vote. Maureen, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you so much for having me.
A personal question first. Have you registered to vote?
Not yet. Today I tried to register to vote, but when we go to Mbare, the registration officer, the one who was doing affidavit, is the same person who was collecting fingerprints. And so I have people that I had tried to go with so that they can also register. But then we were told to wait for at least 3 hours. How this man clears people who wanted to have their fingerprints taken. And due to other commitments, we had to leave and we said we'll go back in the morning.
So the number one a problem that many people are encountering in registering is, you know, the issue of the process being very slow, as you have witnessed.
Yes. You see, what I observed when I went to Mbari is that the process is very slow because the ZEC is understaffed. For example, the example I've already given you, that the Commissioner of Oath is the same person who's also collecting fingerprints. So the process is painfully slow. And also, you know, yesterday we were asking them, and they said yesterday they managed to register only 13 people. And today, by the time we got there around 2 o'clock, they had only managed to register 9 people. So for me, this is really beyond ridiculous. And I think ZEC is not sufficiently prepared in terms of, you know, the logistics of running this PVR system and registering people to vote with this new system. And then the other thing is there are not that many people at the polling stations. And talking to young people that we've been engaging before this process started, the issue is that there's only one registration center here in Harare, for example, and another one in Chitungwiza. So in Harare Metropolitan Province, there are only two. But a lot of young people are saying that I have to get 2 or 3 combis, you know, to get to Mbare where the registration is happening. And, you know, they would rather just stay at home than, you know, spend a day in line and then not even register at the end of the day because process is frustrating. So for me, I think we see an apparent disenfranchising of the urban voters. The centers in the rural areas seem to be more than those in the urban areas. Information also, ZEC has not done a robust voter registration education exercise. So a lot of people do not understand what is going on. They don't even know where the centers are. We are doing what we can to educate those we can reach. But, you know, ZEC has a budget from taxpayers' money that they are supposed to use. to disseminate public information. So I think that people's public information rights are being taken for granted. Number two, I had a lot of calls from different people who were saying that there's information going around to say if you registered before, you must not go and register again. So I think it's also deliberate misinformation, but who the source of this misinformation is, we are not sure. So the process is a disaster. We need a secure and well-thought-out plan.
Thank you there, Maureen.
Because, you know, like, especially with the ethnic, I was just thinking, people need to feed their families, they need to do other things. So you can't ask someone to travel, you know, miles and miles just to get registered. This is 16% of the population being serviced by only two centers. It's ridiculous.
Thank you there, Maureen. And please do stay on the line as I welcome our second guest. And that's a human rights lawyer and a director of Abameli Human Rights, you know, organization, Tinei Mukwewa. Mr. Mukwewa, good evening and welcome. Hello, Mr. Mukwewa.
Thank you very much for bringing me in the program.
Personal question first. Have you registered to vote?
Yes, as of 9:17 in the morning, I registered.
Our other guest, Maureen Kademaunga, failed to register today because the process was painfully slow. What was your experience in Bulawayo?
Equally, the process was the same. I had the benefit of having to go there early in the morning. And the process was rather slow. And also, the machines, they had not done its test run, to the effect that it took almost 2 hours for Senator David Coulthard, who also arrived with me, to get himself registered.
Ungathi njengaba sakhulayo, umuntu osakhulayo, njengaba sakhulayo, lilomdlandla yini, uyawubona umdlandla, uyayibona intshinkuntshi abantwini abasakhulayo ukuthi babhalise?
Akula ntshinkuntshi kwabasha ukuthi babhalise. Lapho kade ngibhalisa khona, ube uthola ukuthi abantu abezishipho, ube uthola abantu
Mnumzana Mukwewa, ucingo lwakho unganika sikuzwa kuhle. Ungazama ukucheta kancane lapho khona, mhlawumbe singaxhumana kuhle.
Bengisithi mina bekungela abatsha kumbe esithi ngama first time voters abarejistileyo namuhla. Laba beberejista kade kungabadala abake barejista kumbe abake bavota iminyaka edlulileyo.
Lutabo lutalisayo lolo mpela basakhulayo kuyini okurongungani kani yini inkinga yenu? Maureen, ndimbozokera kwa Ure. Unfortunately we've lost Maureen there, I'm told, but tichange tichi mfonera zvekare. Vamukwewa, manga muchitaura imimi kuti pamaregister kuBulawayo nhasi hamuna kuona vechidiki vakawanda, kwanga kuine chembere neharawa vanhu vakuru. Semunhu wechidiki muri kuona kunge chikonzero cheizvi ndechipi?
Chikonzero chandaona ndechekuti chaita kuti vechidiki vasatokwaira kunge vachirejista ndechekuti iyo zeki haina kushambadza kuti process iyi yakutanga. Kana kashambadza yakashandisa yatinoti traditional media,
vechidiki vakubatika pama WhatsApp kana kuti parunare mbozha. Asi unoona kuti Zeki haina kushambadza parunare mbozha, yange ichishandisa nzira dzakudhara dzinobata iyo vakwegura Hararwa neChembera.
Please do stay on the line there. Mukwewa, ndimbodzokera kuna Maureen. Maureen, Mukwewa ari kutaura kuti kuBulawayo kwaregista kwanyoresa nhasi kwanga kusina vechidiki vakawanda, asi angoona vanhu vakuru chete. Zvinhu zvamuri kuonawo here izvi kuHarare?
Chokwadi, kupolling station kwandainga ini kuMpare, vanhu vazhinji vanga varipo, vangati madzimai echikuru vakazera chaivo chaivo, vechidiki vanga vari vashoma shoma ipapo. And ndikuona sokuti nhau imwe yataurwa navamukwewa izvezvi ndo imwe yechikonzero, nyaya yekuti hazvina kushambadzwa zvamuchose. Ende dambudziko randiri kuita nderekuti vezeki vane bhajeti ravakapiwa, mari vakaipiwa kubva pamari dzedu dzemitero, saka vanofanira kuishandisa zvavakatanda kuishandisa. Nekuti kana vasisasambadzi zvinhu zvacho zvine basa, tinotanga kufunga kuti pamwe paane zvesponzero zviri kuseri zvinoda kuti vanhu vasaite vasabude murejista. Sechipiri, masenta acho mashoma, murume Eden mashoma. Ende kuchitarisa madzimai echidiki kunyanyanyanya vanasikana nechii nechii vanenge vasingagari munharaunda yemuMpare, vazhinji vavo vanoti kana kuchitaurwa zvematongerwo enyika, kune nzvimbo dzatinoti mahotbed nomuHarare, mahardhek areas, Mbare imwe nzvimbo dzinoverengerwa kudaro. Kune chipangano, kunorohwa vanhu, kunoshungurudzwa vanhu nevanhu vezvematongerwo enyika. Saka vamwe vanhu vari kutotya kungoenda ikoko kungoti panenge paine perception iyoyo. Saka ngavavhure masenta kwese kuitira kuti vanhu vave neaccess. Andiwo zvakare, I think iyoyo nyaya yekuti even the kind of voter education kana registration education yacho vanenge vachiita inenge yakangorerekera kuvanhu vechikuru. Dzinengozita misinformation yandambotaura iya, vanhu vanga vachindibvunza vanhu vechidiki, ini ndine munhu angatonditisa nharo kuti aive nandinoona rezitano ndakaredzisa kudhara ende ndoinformation iri kufamba. Saka sadzizivi information yakadai inenge ichibva kuti, asi kuti ingopedzwa panenge pachida kuti official yeti inofanira kunge ichiita robust voter registration education, vanhu vachinyatsa kuziva kuti zvii zviri kuitika, masenda akavhurwa uye nekuti zvinotora nguva yakareba sei. Takanga tanga vachitaura nezvebvrai zvinotora about 10 minutes kuti nharedzise, but ikezvo zviri kutora 2 hours, 3 hours. And vechidiki vamuri kutaura ava ndo vanenge vachisava mutaunzi, vamwe vanotengesa, vamwe vachimhanya mhanya une zvimwe zvavano mhanya mhanya nazvo tichagara vamwe, saka kuti azokwanisa kunoswera zuva rese akamirira prosesi yasingazetisaitika futi dzisiona zvichiitika izvozvo. Kuti kana pasina improvement mazuva akatarwa eregistration acho anenge achingopera ivokwaregista vanhu vashoma shoma, vozozvigadzirisa maybe taapakati asine tarasirwa nenguva yakawanda, kurevati vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista tichapinda mudamba.
Thank you there, Maureen, and Tine Mukwewa, please do stay on the line. Both sitate umlaleli lapha eMzansi, uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Wenza neMzansi kanti abanye bebhalise ekhaya?
Ndozimindizelapha siyafisa lati ukuthi singakwenza lokho manje lesiphila ngayo mapesisi wasebenzisayo amarika besinengisa kuzolithuba lokuya khona nje. Siyalisa nje ukuthi siyakhuthazana ukuthi sebambe isikhathi. Manje ubuhlungu sobele sibuze ukuthi la makansila ayabhadalisa lapho, mele uthole okuyincwadi kukakansila kube sokufika nedola, angazi ukuthi kahle kahle sokudinga ukuthi umuntu wonke yini athole ukurejista, kumbe sokudinga ukuthi abanye basale ngaphandle.
lutu bompela lolo khumalo kodwa yikho sokungakuvimba na ukuthi ugade la wibhasi ekhaya uyekhipha idola ukudinga leyo proof of residence ukuze ubhalise ukuvota.
Hayi, lokhu mina ngokwama ngeke ngikwehluleke, kodwa esikhulumela bakhona abadala labontanga abangasebenzisiwe emakhaya ngithi okuswelakala khona idola nje lokuya esigayweni angithi. So ngezinye iy'ndlela sesikubona ukuthi ngabe into leyi yenziwe yaba nje free. Siyazi idola ingaba yimali encane ngokukhuluma, kodwa kulohlele ekhaya ongasebenziyo kumbe ngugogo layo ongasebenziyo kuzomkhambela njani?
Hayi, ngiyakuzwa, ngiyavuma khonapho Baba Khumalo, kodwa uyathembisa phela uzagada ibhasi uhambe ebhalisi.
Hayi, umntungwa uzaba khona lapho ayokwenza naye okufanele yena. Uhlupho nje ukuthi awungeke phela ube usasayinela abantu ababili, uzosayinela wena wedwa, but siyazama ukukhuthazana ngapho ukuthi hayi, lilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho.
Aha, hayi, siyabonga Baba Khumalo ungena kuhlelo ba.
Ya, bengithi ngithi mina enye into engibona ukuthi bayenzile into leyo kodwa babe ngemuva kwesikhathi, kabazange bathole ukuthi bazise abantu ngesikhathi. Abantu abaningi abakazwisisi ngayo linto njengokuzwa kwethu, njalo ezinye iy'ndawo zithiwa ziswelakala imishini, angazi ukuthi lokukhomba ukuthi iveke ihlelekile yina.
Mhm, hayi, ayihlelekanga khonapho. Bathilo nje bathe eminye imitshini isendleleni, kuqala ngo-October. Kulapha abazabhoda ngelizwe lonke mpela bangene lasemaphandleni, kulapha ababesebebhalisa khona wonke umuntu.
Yebo, siyakuzwa lokho. Nxa singakubhalisa siyazi ngoba izisindizo sizo zonke abazigcwalisa sonkabezela. So bengakusho lokho, baqhubele
aha. Hayi, siyabonga, siyakuzwa Khumalo, siyabonga ungena uhlelo baba, kahle sithatha abanye.
Hayi, ngiyabonga lami, sibelelanele.
Akube njalo la kuwe ba. That's Khumalo there, calling us from South Africa. Coming back to you, Mr. Mkwewa, I know as an organization, as Abameli, you have been going around Bulawayo raising awareness about voter registration. Have you managed to go beyond Bulawayo, especially in the rural areas where there is and not so much information about registration?
Tunga, unfortunately, I must admit that we have not gone beyond Bulawayo. This has been necessitated by resource constraint. Currently, we were engaged with the Bulawayo Progressive Residents Association in being able to bring the residents associations from the various townships in Bulawayo, and we have managed to be able to train so far close to about 120 residence leaders so far. So we would like to be able to go into the rural areas, because today what we also discovered is that despite the fact that we think that the urbanites, they know, you realize that a lot of individuals came with the driver's license and were turned away. What about those that would be in the rural areas? There could be more. There have been also misconceptions about the proof of residence. In the event that you don't have the formal proof of residence, ZEC actually has options that are available, which include a declaratory affidavit, where you can write there, and a commissioner of oaths, who also happens to be one of the ZEC officials, can just sign. You just tell them where you stay and declare on oath that this is where you stay, and it's stamped, and you have your proof of residence. but that information is not available. So a lot of others were telling us that people are unable to come because they don't have the necessary proof of residence. This shows that the message about proof of residence and other requirements has not reached the average man right there who met us. So it's important that civil society, ZEC, and other partners partner to be able to go right into the core of the community and tell the community the requirement.
Please do stay on the line there. Mr. Mkwewa, Maureen, I'll be coming back to you shortly, but first, Timbotora Mtereri, South Africa, Mkoma Jason, Magadi Mkoma Wangu.
Ndiripo Magadi Mkoma Wangu.
Aiwa, tinofara, gurise ikoko.
Aiwa, kuri right. Inini mbunzo wangu andina umwe chete pakuti ze kutanga kwa yaita kuti ivhure chirongwa chekuvhotesa ichi. Kosei yangu ramba iri iyo yega iri kutungamirira vamwe mapoka akafanana aya munoti vanomirira kodzero dzevanhu vasiri involved sevaru zvakazotenderwa zvisati zvapasiswa kukoti kuti MDC akati ichambovapira nenyaya yekuti vasavhote pasina kunge paita mushina yakakwana nezvese zviri kuitwa zviri kutaurwa zvese nevari kuenda kunoroijesa ava nesuwo tiri kusouth africa tiri kutotya kuenda kuti unofambira mahara hausati wasvikako variko vari kukundikana isusu tozokukwanisa kuti tiendeko zvekutityisa kuti tofamba sei.
Aiwa Mkoma, kwete kuramwira munda makudoka. Imimi zvii zviri kuita kuti mutyire kuti mukaenda kuZimbabwe ikoko munogona kutadza kunyoresa? Hamuna chitupa here?
No, chitupa ndinacho asi ndine chesimbi. Saka zvandine chesimbi manje handizive kuti marequirements sinzi vari kuti zvinoda kuzochingwa zvichange zvichifambira mberi
aiwa Mkoma Jason, vamudede ndivo vakanga vataura zvisiri asi vakazokorektwa nezeki naivovo vakazobuda vakutaura chokwadi kuti aiwa munhu wese as long une chitupa zvisinei nekuti ndechezenge kana kuti ndecheplastic unobvumidzwa kunyoresa. Manga musati mamawana mashoko yayo?
Ndanga tisati ndamanzwa hangu. Ko nyaya yemasenders emuHarare kuti mashoma, isisi tinogara muHarare, masenders acho zvaari mashoma, takwanisa kuti tinokwanisa kunobudirwa here kuti tirejise netime yakakwana? Kuti unongochitira kuti ukaenda unorejisa ukwanisa kudzoka kuno kudzoka kubasa.
Asi chakakosha kakurudziro yangu, endai musatyira kure, endai munoedza kuregista ikoko kana matadza mozova nenyaya manje, nekuti zvino izvi muri kungoti ndogona kuenda ndikatadza, asi hamusati maenda, endai munonyoresa muone kuti muchatadza here. Handizvo?
No, maita basa Mukoma, kwanga kuda kunzwisisa kuti unosarushingira zvinhu zvaunyatsoziva kuti tinongoerwa za2013 zegore riyari tojiwa tisizova kuti takaenda takanorejesa but maresults anongobuda ari one side.
Aiwa musatyire kure Mukoma wangu, tinotenda nekupinda muchirongwa, endai munonyoresa kuvhota.
Maita basa Mukoma wangu.
Jason the uyakhala uti gafuna kusuka South Africa afike khona le eHarare sehluleka ukuvota. Ngiyamchallenja ngithi hayi, ukuzube le case, hamba eHarare buyele eZimbabwe ehluleka ukubhalisa ukhonale kunaba le case. Otherwise okwamanje uyabuhlezi lapho khona uti hayi ukokhala futhi zanu PF usibuyelile esikhundleni ngoba uvotanga. Maureen, wanzwa kamukoma Jason achitaura apa. Ndinodaira ungada kupindira ipapo.
Chinhu chavataura chanyanya kundibata inyaya yekuti sei vanhu vemapato anoita zvekodzero dzevanhu vari kuita sokuti havasi mvovwa muprotestish. And iniwo sekuona kwangu ndiri kuona sokuti prosesi ichangotanga sezvambotsanangurwa chinhu pangori ne 400 kits mamacha zouya maybe kunana 10 October uko kuze registration process uzochinyatsovhurwa kuti munhu wese akwanise kuregista asi mafungiro angu angari ekuti pari zvino tatoona zvinhinga mpinyi zviripo tanga tichifanira kutitanga zvino kuti titange kuita ruzha nezvazvo kutaura nezvazvo kuchitoona kuti zvinogadziriswa sei kuitira kuti panozouya masita acho akawanda masimpe ese achizovhurwa zvinenge zvaoverwhelming right now it's easier kuti tinokwanisa kumonita masensors nekuti muno maHarare mune 2 chete ndinokwanisa kumuka kuseni toenda nevamwe tichinotarisa masenta tinotarisa kuseki kuri kufamba sei kumbari kuri kufamba sei asi tasvika panguva yekuti masenta ese anenge avhurwa saka kana tikaona zvinhinga mpini zvakatoona izvezvi taatoda kuti kana patiitwa pachitiwa nhaurirano kana zviri political kana tichitaura nezeki tichivataurira zvataona takabatana kuti isusu semapatowo anoshanda nevanhu nekuvakurudzira kuti vanorejista kuvhota chatiri kuona ndezvekuti pane mhinga mbini yakati neyakati 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 zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe tochinyatsa kuisa puresha tichirwa takamira kusaidi dzevanhu nekuti havana dambudziko sereki zvavari kutaura mukomava ivo vari kutarisawo voona purosesi yacho isiri mudzesini asi kana isusu vari kumberi vanenge vari kuziva zviri kuitika tikaramba tichitaura sereki tisanoizi nezvazvo nekuisa puresha kuzeki yacho kuti vaburise kunyanyanyanya mari yekutaisa voter education kune a lot of misinformation matozvinzwa ivo vanga vachifunga kuti tipatera tihatisi kushanda asi tiri kushanda kune zvimwe zvakawanda zviri kuudzwa vanhu nenyaya yekuti zeka haina chayakaita ini handisati nambosangana kana neposta chairo chairo revoter registration rezeki posta an ordinary posta rinongonamirwa kana muclinic kuti madzimai aone saka ndo zvimwe zvezvinhu zvati kufanira kuti tiise puresa nekuti nguva yacho iri kutofamba iri kupera zvechipiri ndinongofunga kuti chimwewo chiri kunetsa muno muzimbabwe ndechekuti nyaya dzematongerwo enyika nyaya dzekurejista kuvhota nechi dzakabva zvanyanya kuitwa sezvinhu zvakanyanya kudzamadzama zvinotyisa zvinongoitwa nevanhu vane zvivindi chete kune dzimwe nyika kana zvinhu zvichiitika munozviona ikoko kunaana america tinanani kuti dzikazhinji vanenge vachitopembera nekuti anonzwisa kuti ari kuexercisa responsibility yake secitizen hatina that sense kuno saka tinoniga kuti especially for young people vana vadiki ma18 ma19 ma20 ma21 tinofanira kuva nemeseji dzinotaura kwavari kushandisa vaimbi isusu sechevhoti 2018 tine chirongwa satinacho sekuti tiri kutendai munorejista kuvhota kunonyanya vasikana vechidiki kuna November kutambofamba nayo registration titange tine maartist atakataura navo vatichaita navo magungano mapati maconcert and anenge aine registration clip yake yekuratidza kuti aregista opinda mahara maartist anoteererwa nevechidiki kunyanyanyanya kudarika isusu saka akauya akataura kuti kurejista ikodzero yako zviite zvinokubatsira ramangwana rako zinoziva kuti uchidiki anogona kumuteerera kudarika zvandinenge ndichitaura inini saka ndo dzimwe nzira dzatiri kushandisa idzodzo hazvichadi kuti tirambe tingoshandisa nzira dzekungonyora mumanewspaper nekungotaura chete taakutonidza kuenda nezvinhu zviri padhuze nemwoyo yevechidiki vacho zvakare kuitira kuti patinozoenda nemeseji ivo vanonakidzwa asi vachibva vazivanzwa nemeseji zvakare saka pari kuda kukurudzira kwakasimba isu vachowo tichinge dzayo dzisimbe kuti iro geti rasiiwa nezeki ya tinofanira kurikavha nekuti chinopedzisira chaitika atthe end of the day ndechekuti vanhu vacharega kunorejista kuvhota geti hatizivi kuti an election management board vari kuda here kuti vanhu varejista kuti havasi kuda kana kuti havangotina capacity yekuva logistically saka isusu tinoitawo nepatinge tichikwanisa asi vanhu vechidiki
Thank you there, Maureen. Rambaku Uriparunare. Before I welcome our third guest and before I take our listener, coming back to you, Mukwewa, Maureen says in Harare there are two centers. How many centers are there in Bulawayo?
In Bulawayo province, there is only one center, but we are fortunate in that the other center, which belongs to Mguza, is also being abused by Bulawayo. Should I say abused or used by Bulawayo?
Okay, please do stay on the line there. Tinei, we are kasi lapho tinei bengimbuzi lukubana eHarare kuthakula ama centers angu two. Kobulawayo khona kulamangaki uyachasisa-ke ukuthi kule yodwa kodwa kule inye umguza laphana eseduzane kulapho abanye abakobulawayo abaya khona sithathe umlaleli lapha uLiberty eyinsiza kunjani mnumzane
hayi mina ngiyaphila linjani lina
hayi siyaphila kunjani eyinsiza lamhlanje
ngapa insiza esikhona wena ehlangana akukakhali sikuregister abantu ukuthatha izithupha konke okuningi abakakwenziwa. So uhlupho esilubonayo luyasiphontanga ukuthi baregister, yikho khona lokhu ukuthi bazathi sokuzoregister ukuvota ngapha sokuzokuba isiphangephange, ngoba lokhu bakhuthaza kwangikhona kathesi akucaci kakuhle ukuthi bakuphathe ngendlela elubekileyo. Njengalokho kuphuma kusenzakala kwezinye izindawo ukuthi abantu abajali ukuvota yibo abazayo konke bebuyele ukuyavota. So yikho esikufisayo ukuthi abancane bakukhuthalele khonokho kubona ukuthi vele kwenza kwe-system yezekhi ukudileya izindlela zokuthi abantu balungiselele amalungelo abo, sikwazi ukuthi abancane bazagcina bekhalela. Ngoba kathesi akwakabi labantu abathathisa izihlupha, akukabi labantu asebezobhalisa ukurejista kwangikhona kukaqalisa. Kodwa i-DPA ukuthi sokuregista kwezinye izindawo siya-DPA. So kumhlanu ye-closing day kuzabe kuvalwa ngelanga ukufana nayo. Nandiyabona luhlupho esilalo.
Aha. Hayi, bazafika lihlale lilindile khona ngapho Liberty insiza.
Kulungile baba, siyabonga.
Aha. And joining us now is Jack Zaba of the Election Resource Center. Mkoma Zaba ti nomuchingamidza muchirongwa.
Ndinofara kungendirika huri kure yakadai.
Aha, tanzwa morina tinei vachitaura nezvimhingampinyi zviripo murongwa hwekunyoresa vavhoti, zvinosanganisira nyaya yekuti michina yacho inotora nguva yakareba, kunge prosesi yacho inotora nguva yakareba, yakarebesa kuti vange vachinyoresa munhu one. As an organization, what are the logistical issues are you witnessing?
Tinotenda. Ndinodavira kuti nyaya yekutora nguva yakareba nyaya yatakaonawo zvakare. Ndinoedza mukatarisa pakatanga kuitwa validation paaite something paibuda izvo kuti pamwe zvinotora 4 minutes kuregista munhu kana 5 minutes achitaridzisa tiri kuona izvozvo zvataurwa namorini kuti zvinotora nguva yakatoreba kupfuura ipapo. So izvozvo zvingava zvinokonzerwa nezvinhu zviviri maonero angu. Chekutanga ingava nyaya yekuti pamwe vashandi vezeki vakatumwa kunoita basa iri havana kunyatsodzidzawo nemazvo, zvekuti ichiri kutovanetsa mishini inguva yavo yekutanga kushandisa mishini yakaita saiyoyo. So ndinoona zviri zvimwe zviri kukonzera kuti pamwe paita madelays, pamwe pachitora nguva kuti vagerejesa munhu umwe chete. Asi tiri kuona zvakare kunze kwenyaya yekunonoka, nyaya yekutoti vanofanira kunge vari pamasendazo acho kana vafanira kunge vachiregista vanhu havasi kuuya muuwandu hunotarisirwa. Izvo zvinova zvinotarisirwa kuti zvinorerutsa nguva ichatorwa nevavhoti vane vanoda kuregista vachitraya kuregista. Saka sezvataurwa zvekuremembering inyaya yatanzwa ichibuda munzvimbo dzakawanda dzemuzimbabwe, asi iya yekuti munotarisira kuti pange pane vanhu vashanu kana vatanhatu vazimuwana paine munhu umwe chete ari kuita basa iroro. Asi chiri kutirwadza ndechekuti hatizowani mhinduro yakakwana kubva kuzeki kuti sei zvichidaro. Munotuma vanhu vashoma muchiziva kuti kudaurejesa vanhu vakawanda, zvikuru sei tichitoziva kuti kune masendazi mashoma kana kuti mapolic station mashoma ari kuregistera vanhu. So ndeimwe yemalogistical problem atikwana. Asi ndingada futi kuti nditsanangure kuti patiri nguva ino nyaya yekuti kwakangogadzirwa pa3 nzvimbo dziri kuregistirwa apa zeki yakatsanangura kuti inyaya yekuti vachakamirira amwe makisi kana kuti equipment inoshandiswa kuregista. Saka 63 aya anongova masendazi akajaira aya aishandiswa navamudede avanga vachiri kuita zvemaelection, asi havachaiti izvozvo. Asi masendazi iwawo avangoti vatipanotanga kuregista yanhu iya inovapa mutemo wedu inonzi
continuous voter registration under Section 17A Electoral Act. But I am a senders are and do not have a standard food even that for 3 months the mobile. Can I be the end of every polling station? So, my senders, I just understand that you continue for the registration.
Asi se sangano mkomazava, because I'm very concerned about the rural constituency. Se sangano murikuenda here kuma reserve uko kunokurudzira vanhu kuti garai makagadzirira nekuti ZEC iri kuti isatanga muna mwedzi wa October ndokwa ichange yazara kunzimbo dzese ichinyoresa vavhoti. Muri kuenda here kunotsanangurira vanhu vekuma reserve sesangano sezo ZEC yacho ichionekwa ichiitadza kuita izvi?
Tiri kuzamba nepatinogona, asi tinoziva kuti Zimbabwe yakakura and nekuda kwemareserve raizvikwanisiro tichaona kuti pane zvimwe zvatisoita zvii, asi ndoda kuti ndibude pachena zvinhu izvo zvatirikuita hazvizokwani kubata mwana wezimbabwe wega ega. Nechokwadi tiri kuedza kuitawo radio show amaradio station akasiyana siyana angava mumacommunity angava ari dzeko kushambadzira nyika yese. Tinoita zvakare tishandisa social media yambotaurwa, asi chokwadi ndechekuti kutarisira sangano rimwe chete kuti risvike nyika dzese izvozvo zvinonhoka. Asi tisatadoita saizvozvo ramuri kukunza mukoma, nyaya iri kutosimuka inova inoita kuti tisvike pauzeitika dzimwe nguva ekuti pane mutemo uya unonzi ZEC inotipa 3%. ZEC akarega topa rekuita tisina kuchipfudza nekuZEC. Mutemo uyoyo uri kuita kuti amwe masangano angava machechi angava masangano ec vaite kunge vane dudidza kana kutya kuti vadzidzise vanhu, because mutemo uyo unototi ijeri ukaudzidzisa vanhu zvikasafadza ZEC. Saizvozvo zviri kuita kuti tarisiro yatinayo kuti vana vezimbabwe vazotanga kunorejista vadzidzisa zvakakwana haisi kukwanisa kunge tisikwanisa kuiita. Ine rimwe rutivi ZEC yacho inombobuda uchiti tine mari tapuwa mari nehurumende tapuwa 15 million, asi tiri kuona kuti registration yakutoitiwa tachinhu chaingoitwa murima yaingozvigara yangova wapusa wapusa hamene uchasvika uine zvakakwana here kana kuti kwete. So tiri kuona nyaya inova isiri kutifadza yekuti vana vezimbabwe vakurejesta vachienda kuedza kunorejesta vasina reserve rakakwana. Tiri kukonzeresa confusion yakawanda and havato kumareserve chese izvino yemumadhorobha vakawanda vanenge vasina information yakakwana,
ruzivo rwakakwana. Thank you there, Mkoma Jake. Please stay on the line before I cross over to Maureen and Tinei. Again, Tate Umlaleli. Freedom, Harare. Kunjani mnumzani?
Niyapila, wani njani?
Hai, siyapila. Supa nisi ilei?
Dama nga alia padisa kuhu. Njoto kanga, ntoto suwa resi mene mene. Lava banda wa angira kuba ngasura kati kutu ni wakani se kutu kani si zani si mene mene sa so vele na manga venga sati gati gati kupari kwa mkono tu kwa mbalanjani
ai freedom ungakhulumika isimene mene ongasibonanga uthe nokuhamba waza ukubhalisa wazibonela isimene mene sakhona wehlulekile ukubhalisa kulokuthi ukhuluma into izwe ngabanye. Hayi, hambe bhalisa baba, ungezo ukhulunywa ngabanye, hamba uyehluleka nxa usehluleka ubhalise nxa ubhalise, then singakhuluma ngokuthi kulesimenemene. Hayi, leso sizwa ngabanye ongasibonanga, akunjalo.
Alright, anyakuzwa kuti nami ufuna kuzwisisa kahle kini khona buya tina ndandizwa njalo kuhamba njani. So mna senza siyasata ngiyakuzwa ngiyakubona kuti wenziwa kanjani.
impela hamba lesithupha sakho le proof of residence uyebhalisa baningi asebebhalisile bakhona abehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithize but abanye basuke balungisisa lapho bekungalunganga khona babhalisa ke so lawe vukela kusasa uyebhalisa baba ungezwanga ungahlali ekhaya ngoba uze ngabanye besikula ama problems bathi mbili aswele umsila ngokulayezela ba
hayi akona kulungile kudebe sesikhathile kezana hayi ezithanda ukubonga kakhulu uhle istudio 7 ingaso studio 7 ngabe kusemnyameni kakhulu yakwazi ukuthi ugogo wami usekhezi ulale manje umamvuni yakwazi ukuthi like ukuthi usela ayake ekhalele ukungena yamanje useni ukuthi angena kanjani la ekhulu isikhalazo hayi ngiyabonga kakhulu baba
hayi siyabonga mnumzana uvukele kusasa
asezinto zami sizicela ungikhuthazisa ngiyayiqela khona la mzazi zami kuyakhona sizimbone kakhulu
okay siyabonga baba coming back to you Maureen then Tinay Maureen is gone Tinay back to you the Zimbabwe Electoral Commission says it's targeting 7 million voters in this registration process how many people from that target or what percentage of that target do you think will be young people? Tinay is gone too. Jack, that question comes to you. Hi, Jack. I think we've also lost a Jack there. And I don't think I have any caller on the line. Oh, okay. I'm told we have umlaleli Peter. Peter, good evening and welcome on Studio 7. Hello, Peter. Hello, Peter. We are having connection problems with Peter there. Kodwa umbuzo omkhulu ebengubuzile lapha incingo zika cingo luka Maureen oluka Tinelo luka Jack zingakaqhumi bengithe khona iZack ithi iqonda ukubhalisa abantu abangu 7 million kulolu khetho abazavota kulolu khetho njengoba sikwazi ke ukuba na inani elikhulu mpela labantu eZimbabwe ngabasakhulayo bembuzo ukuthi bakhangelela ukuthi inani labasakhulayo phakathi kwe 7 million yena leyo kungaba linani elinganani bayaphenduka ke bazaphendula lo mbuzo ngiya kudaba luka Freedom umlaleli okhulume eSiharare ukhulume indaba ayisuye wakuqala bakhona abanye abake bakhuluma ngalolu daba ikakhulu umnumzana Jason ofone eSouth Africa bakhuluma ngesimenemene abathi bayasizwa sisenzwa iZack ekuvimbeni abantu ukuthi bengabhalisi kulolu hlelo ukuthi bavote impendulo yami nansi ngimpendulile ngathi hayi bo bathi imbila yaswela umsila mnumzana wena hamba uyezama ukubhalisa uhambe le proof of residence lapho ohlala khona uhambe lesithupha sakho uthi ke nxa suvinjwe iZack ukuthi ungabhalisi uthi usuyehlulekile ukubhalisa bese uyakhuluma ngesimenemene seZack hayi manje ukuthi awuzange ufike lapho ukubhaliswa khona ukhuluma ukuthi iZack ilesimenemene hayi bantu bakithi asithatheleni izinto phezulu lingaze lezwa ukukhulunywa ngabantu bese uyesabela kachana hamba uyebhalisa nxa uphumelela uphumelele nxa usehluleka zama ukulungisisa ke lapho okuyabe kwehlule khona baza kutshela ukuthi wehlulekile ukubhalisa ngasiphi isizathu going back to Maureen we now have back on the line Maureen now is saying that the Zimbabwe Electoral Commission is targeting 7 million voters in this voter registration. I'm not sure they are going to achieve that with this slow process, but here is my question. Of that 7 million, how much percentage do you think is going to be young people?
I think if the 7 million is going to be proportionally representative of the population, then 68 to 70% must be young people. That is, you know, that is the proportional representation of the population. And 52 to 54% of that 7 million must be women, if it is going to be a mere reflection of the demographics of our society. But I do not want to, I think today, after what I experienced and witnessed, and also from listening to other accounts, ZEC is being overambitious. They have no capacity to register 7 million people. They are just joking. They need to go back to the drawing board and, you know, retool and re-equip themselves and come back and start a proper registration process. With this ongoing process where in the middle of trying to register a few people during the day, forms are said to have run out. When you are registering just less than the 20 people, you say we have run out of the CR9 form, we've run out of the CR1, we've run out of this. I think they are just ill prepared. And the time is also very short before we get to the election. So the time for registration is also very short, even the time that was declared is short. So already we've lost 2 days. And, you know, it's Texas. And I don't think they have the capacity to register 7 million people. They should stop being overambitious, or else they must just go back to the drawing board. And the second issue is that I want to keep hammering is that ZEC has said, and it's on record, that they have received money for education, voter education and other things. Why are they not voter educating people? People are misinformed, and, you know, there's very little information going around, and so people are not going to participate. So I don't know how they intend to reach these 7 million people without a robust voter education program. They need to be serious. This is about, you know, the future of every Zimbabwean, especially the younger generations. We want to be able to exercise our democratic rights, to be able to vote and to decide the future we want. And they must not take that away from us. They must not. They're just an election management body, and they are using our money as taxpayers to run this voter registration process. So we do not even, you know, we mustn't even be begging them for them to avail a process that is better than what we are seeing right now. This is just unbelievable. I don't even know how to explain it, but ZEC needs to be serious. If they cannot do it, they must say it now. Because this is a serious matter, we're going into a general election that we think is a make or break election. And so if they continue like this, then they're going to get the rest they are looking for from Zimbabweans. People are angry. People want to have an opportunity to decide the future of this country through the ballot and not otherwise. But I think at this rate, we are being pushed. If they do not listen, I think people need now to start to think of putting other, you know, of other ways of putting pressure, including going back into the streets to demand electoral reform, to demand an election management body that is, you know, capable of holding voter registration process. They have failed.
Please do stay on the line there, Maureen, as we wind down. Siya kumlaleli wethu, going back to our listener, Peter is back on the line. Good evening, Peter, and you have the floor.
Oh, good evening, Goma Jonga. Good evening, people of Zimbabwe.
Taura enyu mkomo wangu. Ndinoitwa mtungamiri Jonga mkomo wangu, but it's okay. Taura enyu.
Taririka. Nasi taenda oti kano rejista kuvota. Asi kri kushunguruza zakanyanya kuti vanhu vechidiki vanenge vasiri kunatso buda muwandu wavo. Especially ku center yekumbare kumembarenzu uko ndo kwatari chitra nasi mangwanani. Kwanga kune vanhu vashoma-shoma patasvikawo nguva dzema8-9 but inokufamba kwenguva vanhu vanga vachizoti wandei. Ati vanhu vachidiki hakwanga kusina vanhu vachidiki vakawanda.
Ko kana muchitaura neshamwari dzenyu muri munhu wechidiki handidi?
Awa, ndiri mukuruwo zvangu.
Muri mukuru. Ko kana muchitaura navo vana venyu vechidiki ava vari kuti dambudziko riri papi chacha?
Ndosunganyaye kuti hawazogoni kunyanya umirira kwenguva yakareba kushanya nazvo ngotakusika kwaona line yacho neprocess yacho ichingononoka. Vazhinji vanobva vaita chifinwa chekuti haa tiri kunonoka, regai tiende kumafaro kwavanowanzofarira zvavo. Havatori nguva yavo yekupedza nguva vakamirira kwenguva yarefu.
Pane dambudziko ipapo mukoma wangu, asi kana iri nyaya yekuona vana vanozanani vana Olinda pa vachiita Facebook live, unowana vanhu vakazara 1,000, 2,000, 3,000 people, asi kana dzanyaya dzine substance, nyaya dzekuvhota, vanhu vacho vanoshayikwa. Zviri kufamba sei pa?
Ndizvo zvinhu zvakavanya kuvakoshera. Havatombozive kuti nyaya yekuvhota iyi zvinomborevei muupenyu hwavo. Ndokunga panotoda vhota education yakasimba kuti vanatoziviswa kuti zvii zvazvinotatso kureva mukati meupenyu hwavo, kuti chii chinombonzi kurejista kuvhota, zvichazofamba sei vakanga vasinganovhote. Hozi ndo kana wekuti vachinje upenyu hwavo wangonakirwa nekuswera vari pamawhatsapp, pamafacebook vachiona zvinhu zvisina maturo, zvisina kumbiso mukati neupenyu hwavo. Saka izvi havanotozoona senge kupedzerwa nguva zvavo, hazvina kana basa navo, havana kana hanya nazvo.
Zvakatiomera ipapo. Tinotenda mukoma Peter nekupinda muchirongwa. Murambe muchivakurudzira ikoko kuti vaende kunovhota.
Aiwa, tiri kuvakurudzira sekuno kumureva West, kuno kumashonerend East. Aiwa, wapana wacho tombozama kuvakurudzira, tombofambawo chaizvo chaizvo tichienda mwavanotambira mumabhunzi nhabvu, mwatamba nhabvu, mwavanoswera vachitamba mumatownship umu kuti vaende kunorejista kuvhota.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
The nkuluma lo Peter lapo ngodaba lobasakulayo layo yakhonono kuvana lapha ahambe khona ukuyarejista eHarare bekula basakhulayo abalutshana. Inkinga yami ke nanzi lana basakhulayo, umsebenzi kushona likhijimisa into ezingela msebenzi mani. Kungathiwa kulo Olinda bayalwa labo stana whatever kuFacebook live lapha. Yini eligcweleyo kuFacebook laphana? 2,000, 3,000 abantu bayabona, libona into ezingelancedo. Kungathiwa kule video something juicy kubo WhatsApp esekuletayo lapha, lihamba lethenga ama-bundles. Kodwa khonapho umuntu ohamba ngonyawo udatshukelwe amabhurugwa. Ikusasa lakho liluvili bana, ukuthi uyevota, ubhalise ukuvota. Into ethinta impilo yakho awukubona ukuqakatheka. Hayi bo bontanga, please chinjai maitiro, kukulani izenzo. And I'm not saying this as a slogan, you know, for the MDC or whatever, but really kumele litshintshe ukwenza kwenu into eziqakathekileyo lizikakathekise. Zvinhu zvakakosha zvikoshesei. Zvinhu zvakaita sekuvhota, kuvhota chinhu chakakosha, nekuti ramangwana rako rinodetemenwa nevhoti yako. Maureen, your last word.
Inini kurudzira yangu ndeyekuti kunika chidiki kunyanya-nyanya, hakuna pataona umwe mukana unenge watakatarisana nawo 2018. Kunyanya vari kumalate 20s, early 30s, your active adult years atopera. Kusina indastri yawamboshanda, kusina basa rawambofa wapinda, uri munhu wekungoti maita ndinokumbirawo. Hazvifaniri kudaro, tinofanira kuti titore nyaya dzematongerwo enyika, kunyanya dzekuvhota, kudzikoshesa, kuzvisa pamwoyo chaiko chaiko. Ngaunzwe kutsva mukati mako, mudundundu, kuti dai ndaita sekuita chidokwa dokwa chekuti dai ndakwanisa ndarejista, ndaita sei. Saka nguva yese yatiri kutaura hongu, tataura zvinyinga mupini zvakawanda zvatataura. Tataurawo zvakare kuti titangoramba tiedza kuti tisapure takabatana chese, asi zvinoda tiri muwandu hwedu, uyezve iwewo kwauri usabva watisaka handichaende, nyange zvikanotora zuva rese ukatadza
nhasi. Maureen, let's leave it there. We are out of time, but thank you so much for coming on the show, and please do continue with your mobilization. Thank you there to Maureen Kademaunga, Tinei Mukwewa, and Jake Zaba, as well as our many, many listeners. I'm your host, Ntunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.